Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 30 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana chiremba vakapedza zvidzidzo zvavo vanoshoropodza danho rehurumende rekubvisa vana chiremba vachangopedza zvidzidzo kana kuti majunior doctor pasi pebazi rezveutano vachiiswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro vachinzi vachiri kudzidzira basa.
Ndikati zvinoshamisa matanho ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba, nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose.
Chikopokopo chemauto chinodonha kwagutu mudunhu remasvingo. Tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 namufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church iri kuNorth Carolina muno muAmerica muchirongwa chedu chezvezvitendero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vakapedza zvidzidzo zvavo vari kushoropodza danho rehurumende rekubvisa vana chiremba vachangopedza zvidzidzo kana kuti majunior doctor pasi pebazi rezveutano vachiiswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro vachinzi vachiri kudzidzira basa. Izvi zvinotevera tsamba yakanyorwa nechishanu chapfuura nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji ichienda kuzvipatara zvikuru zvemunyika ichizivisa zvipatara izvi kuti zvaizowana vana chiremba vachangopedza zvidzidzo ava kuti vashande muzvipatara izvi kutanga kwegore ra2019 uye vanenge vave pasi pebazi rezvedzidzo yepamusoro-soro. Danho iri rinonzi rinenge rave kureva kuti vana chiremba ava vanenge vasisapiwa mihoro sezvo vanenge vave vana vechikoro. Kurangwa mabasa kwavana chiremba kunonzi kwatadzisawo kuti bvunzo mbiri dzekupedzisira dzevari kudzidzira kuve vana chiremba dzinyorwe pachipatara chepari renyatwa. Hatina kukwanisa kubata vaGwinji kana vebazi rezveutano panyaya iyi. Tabata vakambotungamira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatse kuti tinzwewo maonero avo.
Tingati zvinoshamisa matanho ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba, nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose. Tingatoshamiswa naivo vaakuda kuchinja kuti zvive zvemuno muZimbabwe chete, nekuti machiremba kana achishanda anoshanda zvakangofanana nemwe dzimwe nyika. Chiremba wekusouth Africa, chiremba wekunene kwana Tanzania, ndizvo zvimwe chetezvo. Saka isu tiri kutokadzika nekushamisika nematanho avari kutora iwayo.
Saka zvinosiya papi iye junior doctor uyu, nokuti tinonzwa kuti kana akanga anzi muintern haachisiri pasi pebazi rezveutano, anenge apasi pebazi rezvedzidzo uye anenge amwana wechikoro, zvaakureva kuti haachatambiri muhoro.
Tingati kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu, nekuti zvinhu zvakaoma kuti tingangotora semufananidzo wekuti vabereki vanenge vachitoti mwana apedza chikoro aakuzvishandira, asi kana vakanga vatora matanho havataurayo. Zvinoreva kuti munhu anenge achidazve rubatsiro rwavabereki kuti aende kubasa kunoshanda. Ende kurwadza kwazvo ndekwekuti machiremba vanenge vachangopedza chikoro ndivo vanoshanda basa guru vakanyanya muzvipatara. Vakange vasipo ivo zvipatara zvinogwadama, zvokugwadama kwazvaita izvozvi nekuda mabasa kwavakaita, nekuti ndivo vanobata basa rese guru. Kana vachizoda kubatsirwa pano neapo nevakuru vanozobatsirwa zvavo, asi Asa zizi ndio anoita kuti vanhu vazizi vararame muzvipatara munye kuda kwemachiremba akangopedza chikoro.
Saka vana chiremba vanogona here kupikisa kumatare iro danho ratorwa nehurumende iro kuti vanzi vavana vechikoro zvakare?
Ndine chivimbo chekuti zvinhu zvinopikisika kumatare nekuti nyika inoka hairarame iri muchitsuwa yega. Kune dzimwe nyika dzinoitawo zvimwe zvatinoona zvinoitwa nemachiremba. Saka tine chivimbo chekuti vana chiremba vachatora nyaya yoenda nayo kumatare kuti zvigadziriswe nekuti izvi hazvisiri izvo zvaakuitwa nehurumende yedu.
Imiwo sachiremba, zvii zvamungataurawo kuti dai zvaitwa kuti pagadziriswe?
Tinongoti dai hurumende yaona kuti nyaya yemachiremba akaramwa mabasa yagadziriswa nokukasira. Nekuti zvavari kuita zvekuswera vachitsvaga dzimwe nzira dzekutyisidzira nekumbunyikidza kuti vanhu vadzokere kumabasa vasina kugutsikana nenyinyiso dzavo dzavakasimudza. Hazvino zvazvinobatsira nekuti isu tinoona hama dzedu dzingava vana hanzvadzi dzedu, madzikoma, vana mai nana mbuya ndo vanorwara zvo. Ndivo vari kusarisirwa neupenyu muzvipatara umu. Ivo vanhu vemuhurumende kana vachinge varwara tinonzwa kunzi vanokwira dzindege dzimweni dzengova vachienda kudzimwe nyika nekuti vane mari. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura. Nyaya iyi inofanira kuti igadzike nekukasira.
Mambonzwawo kuti ivo vana chiremba vari kutambirawo sei danho irori?
Idanho ravachoropodza chaizvo nekuti tikanzwa kuti even vana chiremba vachangopedza vatinga vachinzi vakasiridzwe vauye kumabasa vakanyora zvamanishonini ravo rekupedzisira muna December uno. Varamwa vakati isusu hatisi kuzouya kumabasa nekuti nyinyito yakasimudzwa nemadzikoma edu inyinyito inosanganisirawo neraramo yavowo kana vapinda mubasa iyi. Saka vakamirira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vozouyawo kubasa.
Vanga vari vakambotungamira sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. The Voice of America, VOA. Chikopokopo chemauto eZimbabwe National Army chinonzi chakadonha nezuro kuGutu Central mudunhu remasvingo mushure mekuita dambudziko chiri mudenga. Nepfinyiro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC inoti chikopokopo ichi chaibva kuHarare chichienda kwaGutu uye chaive nevanhu vaisanganisira munyore mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nezvevakarwa hondo yerusununguko vaMartin Rushwaya uye vose vaivemo hapana akakuvara. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Takundikana kubata mutauriri wemauto Kennel Overson Mugwisi kuti tinzwe zvizhinji. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukoka vashandi vose kuti vaungane pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wa7 Ndira gore rinouya kuti vanzwe nezvemhinduro yavo pazvichemo zvakasvitswa nesangano iri kugurukota iri. Nhengo dzesangano iri dzakafamba netsoka kubva kwaMutare kusvika muHarare dzichinosiya magwaro enyunyuto kuna vaNcube. Tabata mutungamiri wesangano iri vaobet Masaraure.
Vamutiri niye ndo vane maansa yekutambura kwevanhu vemuZimbabwe, kutambura kwevashandi vese. Vashandi vaisizotambira mari yavo $100,000, vashandi vaisizotambira mari bonasi yavo yakakwana. Musi wa7 vashandi ava vachaungana pamahofisi avo vachiditipiwo mari yedu yatinofanira kunge tichiwana. Danho ratatora iri riri kuenderana nekufamba kwakaita vanhu vetsoka kwemakiromita akawanda kubva kwaMutare vachiuya kuHarare kuzosiya chitemo chavo. Vakasiya vati mutibatewo paine nguva kutizivise kuti mari yedu yapinde here mumaakaunti. Zvaradza kuti vamutori mumwe vaita mutivi ndaudzisa kuti vanhu vasawane mari dzavo ndozvaita kuti tenderere mberi neurongwa hwekuti musi wa7 na9 o'clock munhu wese anenge ari pamubosi yavo vachikumbira mari yavo kana kuti ivo varisa izvo.
Muri kukoka nhengo dzesangano renyu chete here kana kuti muri kukoka vashandi vese munyika?
Taakutokoka vashandi vose nekuti vamupfumi havasi kungokanganisira matita anomirirwa nechete. Vaakukanganisira mushandi wose ari munyika. Vari kukanganisira munhu asitomborinda kubasa. Saka raa basa rekuti munhu wese auye panzvimbo sechiti chiche chiri hangwe.
Tinoona kuti sangano revashandi reZCTU rine urongwa wekuti vashandi munyika vange vachiungana nekubatana pamwe chete vachitorawo matanho nemamiriro akaita zvinhu. Imi muri mumwe wemasangano ari kupinda here muurongwa weZCTU?
Isu tinotambira zvinorongwa neZCTU ndomai venyaya dzevashandi. Asi kana izvezvi tichakavakurudzira zvikavave nemazuva ari pajekerere kuti musi wakati tichange tichiita zvakadini. Ende ndinofara kuti utungamiriri weZCTU huri kutidzira kuti vachironga zvavari kuronga munhu wese musi wa7 ngavamboya timboita chirurangwe pamutule. Kana ZCTU yati vanhu ngavazoende kubasa ticharega kuenda kumabasa. Asi izvezvi tinofara kuti tikuonesana pamwe chete navo kuti musi wa7 ngatibedei pamutule nyeu.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here angava vevarairidzi mukuronga ikoku kwete kungomirira kuvakoka chete?
Tinofara zvizhinji nekutsigiro rwatinowana nevamwe vatinogara navo mumahomiti mukuronga vane mazita akakurisa tisakwanisa kuti titaure pano. Regai ndingopa rimwe chete chete zvekuti kana tichisangana nevanhu vatinoita savana veiso vane vanhu vanoita nezvevarombo kuti kurarama kwavarombo kusa vasaenge tambure tinonzwa kukurudzirwa zvakanyanya kuti chirongwa hachisiri chematicha, chirongwa hachisiri chemarodcas, chachirongwa chenyika nemaorganization akawanda ati kushanda nawo zvakanyanya. Ii tinonzwa kufara nekushanda kwatiri.
Zvii zvikuru zvamuri kunyanyoda kuti mugadzirirwe navamuturi Ncube?
Tinotarisira mari yedu kuti ibhadharwe nemaunited states dollars sezvo takawirirana muna 2024.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuDemocratic Republic of Congo vavhota nhasi musarudzo dzine kupokana pamwe nekusarongeka, idzo dzanga dzichingoramba dzichiendeswa mberi pamwe nekukanganiswa nezvipomerwa zvekubiridzirwa. Vanhu vangangosvika 12 vaurayiwa muBangladesh nhasi mumhirizhonga ine chekuita nezvesarudzo, apo vanhu vemunyika iyi vavhota musarudzo dzemunyika. Zviri kubuda zvinoratidza kuti bato remutungamiri wehurumende aripo vaSheikh Hasina reAwami League rakananga kunokunda. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvan Zininga weStudio 7.
kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa chesvondo rega rega chatinotaura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura navanzvadzi vedu vari kuZimbabwe vari kuita zvinodadisa wadzanai Pauline Kurebwa Seka. Tinzwe kuti vari kuita nezvei zviri kuvasimudzira kudaro. Vanzvadzi ndinokuchingamidzai kuchirongwa chanhasi.
Tinokutendai mukoma kwazvai muri yeZimbabwe.
Ndiweke kutanga kakunzwa kuti kune wechidiki akadai ari kumhanya mhanya zvakadai muHarare nekupi nekupi makambani maviri matatu ameno nekuwanda kwawo. Zvii zvamuri kuita muchidimbu?
Isu tine makambani matatu. Kambani hombe yedu yekutanga inonzi Rich Realms Business Solutions. Kambani inobatsira makambani madiki makuru neari pakati nepakati kukura. Kubatsira uku tinoreva kushambadza zvinhu zvavo, kuita mabhuku eaccounts avo nezvimwe zvakadaro izvi.
Ndo yekutanga iyi. Ko yechipiri?
Ehe. Yechipiri taona zvekuti makambani echidiki ari kunetsekana kukura nemhaka yekuti haana honzo dzekuziva zvekunyatsoita kuti makambani ava akure. Tinoita futi inonzi Rich Realms Training. Iyi training tinobatsira makambani kuti vadzidze kuti professionalism inoitwa sei, kunegotieta, kutaurirana kuti uwane contract nezvimwe zvakadaro, kuti mari inobatwa sei mukambani, kuitira kuti vave vanokwanisa kusimudzira mabhizinesi avo.
Tasvika pako yechitatu, tigare tapedza nemakambani.
Yechitatu taona kuti makambani anotemba matiri kana tichinge tashanda nawo. Vanenge vachidawo stationary inove mafaira, makatiriji, makombiuta. Tikati aiwa, tinokubatsirai kuti musanetsekane, tinokutengeserai futi zvakadaro nemutengo yakaderera.
Kuti imimi muzopinda mumabhizinesi emhando iyi, makazvitora kupi izvi?
Izvi takatangawo tiri bhizinesi rechidiki tichisangana nezvaititambudza. Ndobva taona kuti nyika yeti yeZimbabwe ine zviri kunena muikonomi mune nyaya dzemari. Ndobva taona kuti bhati zvakadaro tinofanira kuwedzera kushanda kwatinoita nezvatinoita kuti kambani ive inobudirira. Saka ndobva tadzidzira ipapo izvozvo taakudzidzisawo vamwe makambani akawanda kuti abudirire. Mwedzi uno takaita Harare Business Expo yakabuda mumanyuzipepa, vamasmall to medium business achive anoshambadza zvinhu zvavo, tichivabatsira kuti munokwanisa kuita sei kuti mapepa enyu ave ari redhi kuti mubudhilewo muve munokwanisa kushandawo nemakambani mahombe.
Saka muri yeZimbabwe iri kutambira bhizinesi renyu sei vamunoshanda navo nevamunosangana navo?
Muri yeZimbabwe iri kutambira bhizinesi redu zvakanaka chaizvo, nekuti gore rinouyaita kutoita atinoti matraining, free training maSaturday emahara kubatsira masmall to medium businesses. Zvakaoma kudai isu tinoona chiedza kuti semasmall to medium business ndo ave akukwanisa kusimudzira nyika. Kuchengetedzwa kwemari kuve kwakazara, zvese zvinobata kambani zvive zvinoita kuti vabudirire, nekuti mukana wekubudirira vanawo.
Zvino kune mumwe musikana wechidiki ari kunze uko anokutarisai muchiita zvamunoita, muchiita basa renyu, muchifamba achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sasisi wadzavo. Mashoko amungamupewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Tinoti muupenyu mune mikana yakawanda, chakakosha kushingirira pane zvose zvaunenge uchiita. Chakakosha kutarisa kuti ndoda kuenda kupi. Kana waziya kwaunoda kuenda, uve nehunhu unoita kuti usvike ikoko. Kana zvichida kuverenga mabhuku, woverenga. Kasi chikuru pakuenda mberi, munhu unofanira kuita hunhu hwakanaka, hunhu hwekuti vamwe vanoda kuzoshanda newe.
Saka vanodawo kubetserwa, vangade rubetsero rwenyu nemashandiro amunoita, vanokuwana ikupi?
Isu tinowanika muHarare munzvimbo inonzi Blasio, parodhi inonzi namba 48 Lavenham. Uye phone number yedu inoti 0774 602 266.
Aiwa, tino kutenda ine nguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamuri kuita, tatenda zvikuru.
Maita basa mukoma.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi, matanga tichikurukura maererano nezviri kuitwa kuZimbabwe nevechidiki vari kusimudza mureza wavo nenzira dzakasiyana-siyana. Tataura nhasi navanzvadzi vedu Watsanai Pauline Kurebwa Seka vachitsanangura zvavari kuita mumabhizimisi. Ndokuonekai kwanhasi, togumira pano. Tosangana zvakare svondo rinoya pandichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Moswera zvakanaka.
Tinotenda Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church iri kuNorth Carolina muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tina senior pastor Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church yokuDurham kuNorth Carolina. Chandingade kuziva kuna Dr. Gumbo ndechokuti vanotii kuvatendi vavanoona vachitambura vachinetseka asi vari vatendi vakasimba kupfuura vazhinji muchechi mavo? Dr. Gumbo.
Tinotenda nokuti pamukana uno hazvina mhosva kuti upenyu hunogona kuoma. Hatina kumbosikirwa kuti zvinhu zvinge zvakangonaka nguva dzose. Tinofanira kungotenda kuti Mwari anesu munguva dzakanaka nemunguva dzokuoma kwezvinhu anenge achingove nesu. Kunyange tiri panguva dzepamusoro pegomo anenge akangonaka, kana tava futi munyasi megomo akangotinakira. Saka ndinokurudzira vatendi vedu kuti ngavave netariro nguva dzose mukuoma kwezvinhu kana mukunaka kwezvinhu. Ngatingozivai kuti Mwari anogara ari Mwari.
Zvinhu zviri kuitika munyika mazuva ano zvinokanganisa here pfungwa dzevanhu kana tasvika panyaya dzekutenda?
Mungu, zvinhu zvinoitika zvinokanganisa pfungwa dzevanhu, zvinogona kutovabvisa vamwe pakuona kunaka kwaMwari. Nekuti isu sevanhu takasikwa nomufananidzo waMwari. Kana tichiita zvinhu zvatinoita zvakanaka kana zvakaipa, vanhu vanoona Mwari kubudikidza nesu. Saka vamwe vanogona kutokanganisika kuti kana Mwari ariko sei zvakadai zvichiitwa nevanhu, zvikuru vanoti vanoziva Mwari. Nekuti nyika yataakurarama iko zvinezvi, hauna waunobvunza asina chechi yake. Umwe noumwe unenge achikoti ndine chechi yangu. Saka vari kuita zvakaipa varipi kana vanhu vose vachingopinda chechi? Kureva kuti izvo iye su wacho anonamata, iye su wacho tinoti kuna machechi, iye su wacho anoti tinotenda, tisu tiri kurarama upenyu nokuita zvinhu kune vamwe zvinogona kuvabvisa pamberi paMwari.
Sei Mwari achirega zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vanotenda?
Mwari havasiwo vanounza zvakaipa kwatiri. Ndochokutanga, Mwari vanogona kubvumira wakaipa kuti aite zvakaipa kwatiri, vanogona kubvumira izvozvo. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kunyange zvakaipa zvichiitika matiri, Mwari vane nzira yekutibudisa nayo muna izvozvo. Saka pane dzimwe nguva tinogona kufunga kuti ndafirwa zvakadai, nhamo dziri kungoramba dzichinditsikirira, asi Mwari haandionewo here? Aiwa, Mwari anokuona, Mwari anoziva. Nerimwe zuva uchacheuka sure uchiona kunaka kworukuru kwaMwari. Asi ndinodzokororazve kuti izvo uri mukati menhamo namatambudziko akadaro, usave hopeless kungoti ndakungozvirega ungoramwa. Aiwa, tarisa kuti chii chauinacho, chii chimwe chaungagona kuona chinogona kushandura situation yako. Wobata chinhu ichocho, Mwari vokuropafadza nechauinacho, unotoona upenyu huchishanduka.
Dr. Gumbo, pane festival here yamungada kushiyana nevatereri vedu.
Ndingada kutiko ndingwe uchidza vanhu nyaya ya Abraham pakanga anzi naMwari siya vanhu vokwako uinde kune imwe nyika. Ndichakuropa fadza. Tine vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakasiya nyika yeZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kuti vanotsvaka kurarama. Asi ndoda kungokurudzira vakasiya nyika vachienda kune dzimwe nyika kunotsvaka kurarama kuti pane nyaya yakaudzwa Abraham yekuti kana wasvika ikoko ndichakuropa fadza. Asi kana ndakuropa fadza, iwe unofanira kuve chiropa fadza, kuve chikomborero kune vamwe vanhu. Regai ndikurudzire kuti iko mugore ra-2019 ratakatarisa iri, kunyange wanga uchimbozvishandira uchifunga nezvako, tinowanzofunga kutenga mota yakanaka, kutenga imba yakanaka, vanhu vokuZimbabwe chimwe chinhu chandingada kuti timboita sokutsiurana. Tiri self-centered, tiri vanhu vanonyanya kutitarisa iwe pate zvako, ndisingatauri chete vediaspora vakaenda, kunyange vakasarawo muZimbabwe, kunyange vatungamiriri vehurumende chaiwo. Dai Mwari atibatsira kuti tizive kuti tinoropafadzwa kuti tive chikomborero kune vamwe vanhu. Tisarambe tiri self-centered, kuramba uchingounganidza zvinhu pauri nepauri nepauri, vamwe vakakupoteredza vachitambudzika. Gore ra-2019, imbofunga kuti uve chikomborero kuno umwe munhu. Upenyu hweumwe munhu hushanduke huve zviri nani nokuti ruoko rwako rwamubata. Pakuti vanhu vakawanda vachemenewe kuti dene vedu venhu inga asina kundidai, ndaidei ndiri nani. We are taking advantage of each other. Dei tamboedzawo kutarisa kuti iko ndingaropafadza wani ndive chikomborero mugore riri kutevera.
Vateereri, ndinoimba kuti mazvinzwira mega mashoko makukutu zvikuru atapiwa nhasi naDr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuDurham kuNorth Carolina. Ndinoimba kuti muchange minesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti morara zvakanaka.
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu kubudikidza nesocial media.
Masikati akanaka vashamarari veStudio 7. Inofara nenhau dzamuri kutipa. Tinofara nekubatanidza nzvimbo kwamuri kuita munyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa zvisingaiti neutungamiriri. Nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru negwara reguta ruzhinji. Saka tinofara zvikuru nekuyananisa nekuedza kupawo muono wakajeka kumativi ose ekuti Zimbabwe yedu ingasomuka sei. Tinozvikudza, tinokukudzai. Tinozvifarira, tinozvitenda kuti dai zvaigona mairamba muchiinda mberi nekuwedzera dzimwe programu dzinogona kuvhurira vanhu vakawanda pfungwa kuti vaense kuona pikicha yeramangwana reZimbabwe.
Makadi vateereri veStudio 7, ndinonyanya kutenda nevakaunza chirongwa ichi kuti tikwanise kunzwawo zviri kutaurwa kunyika kwedu nezviri kuitika. Ndiya kugwadziwa nedanho rakatorwa iro rekuregedza varapi basa. Zvinotaridza kuti hurumende yedu haina mafungiro mamwe chete, nekuti haina basa neupenyu hwevanhu. Nekuti ukaona pane murapi unotarisira kuti pane pundutso yeupenyu hwevanhu. Zvino kana yakukwanisa kuti ikwanise kutora danho rakadai, ndaingokumbira kuti vamunanga kwapachavo vakwanise kunge vachipindira munyaya idzi, nekuti zvinoreva kuti wavakapa masimba yekuti atonge nyaya dzachona, adzile nenyaya dzachona.
Aiwa, tinotenda vateereri vakwanisa kunge vachisvitsa mashoko avo kuno kuStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndoti muve nezuva rakanaka. Ndokusiyemi na Gifts Dube. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla zingamathumi amadathu kumpalakazi 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi abasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathe sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Umuzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bapho ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Ngingakodwa ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolijini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokho okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga owenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolijini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana inhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board eqhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele udokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Siyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyindasa eshini. That is ethuka ukuthi lokhu azama uku-achieva yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo besithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echase umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sibile ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho-ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele kumele igcwale iqiniso ukuphumela egcekeni hayikhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa as oppressor and as negiti nama rights rate njengama civil service as well as sign izinto ezinjalo.
Yes, ngathi labantokotela amakhulu seqalisile yini ukukhalana nomsebenzi kume njani nxa belitshela bona
udokotela abakhulu banike igovernment i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa kunga igovernment ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu. Njalo lamaphilisi lempahla ezisibhedlela kazikho, so sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunokho.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxela eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili sisiba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu indlala kahle.
Baningi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola leMelika kuza kwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi weStudio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo wamancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangile abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Kona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka, akula into engiyibona ezajintsha.
Lokho kusekelwe uNkosikazi Nomathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe kathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa unje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4, ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzawa lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000-$6,000. Kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali njengayena leyo engakho?
Kodwa umnumzana Munashe Mduta oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba le nguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakemeyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebayafakile under i-transitional stabilizing program efakwe nguminister of finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nelo mnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudithemayinwayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi imali le abathi i-bond note ngani iwa nsuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019
ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende olizwe ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenilisa ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankazela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kuthi ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola eMelika. Ngimele eStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Hizi zalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubona eZimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi, badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe Zimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni, njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg, wali South Africa, uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima. Uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uye le nale abantu bathona kuma queues and enye into like mawutshintsha noma utshintsha irand lelo ulifaka kuma bond. Abo chicken badura, awuzwisisi imali yakho iphela lutho. So mawuyiconvert imali yakho na isuke iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe leya ningalahleki ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakutshela ukuthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala mabe sithola akuna sinkwa, akuna cool drink, akunani sikhiwela yonke into ibhondi liyahlupha. Manje siya appreciate masifila ngale nathi sizosebenza singathi isbudget amncane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kuzihlobo eziphandle emazweni afanele South Africa neBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula, uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazi yikho izinto ezinjengama-drinks kakhulu la esiwajayele esithi ngama-cokes. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama-bond amaningi kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula kuningi elivela ngaphandle kwelizwe, abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza uhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya baze bona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngikoBulawayo.
Sangangeni kuhlandla elilandelayo wathi sikhangele okuvela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Melika uselamalanga aphosa alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico lelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa alukhutshwanga khona ngemfanelo. So isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungamile inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018 sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhlizweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25 ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa emnyakeni yesikhongwane, leqwaki, lenswabanda, lentotoviyane, impi yami enkulu engayithumela kini. Liza kudla okunengi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Mbona leli kulilizwi emfuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma indimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Mfuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayikubuyisela kithi izinto eziningi. Ngifuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi. Siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha, abebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapha. Okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bemfuna ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo. Inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Ngokwesibili mfuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntontoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule nswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa intontoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda, uNkulunkulu angakubuyisela. Lubaningi abangalamali, umuntu kala lutho. Lumnyaka oka-2019 qalisa ukutshaya izikhwama zakho, ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasisa phambili. UJehova uyasithanda. Into eqakathekileyo okumele sibe yazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yile libuyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonoko ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyane esasikibo khona sisese-Eden, ebunandini lobuJehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kaJehova lizangena lithophele empilweni zethu, litshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza Baba ngegama likaJesu. Buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo egama likaJesu. Amen.
Lo
lolo beguluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha e-Voice of America e-Washington.
Singana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhavinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu baba Ngwenya sakwamukela uhlelo
hayi yabonga edubela balaleli
ye akalisitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lengani lidonsela kachana. Naso kunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngoAugust. Khathesi kawusayiwa endleleni uyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakahlumi zingaze zihlume lidume hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela akusela nto bangayenza.
Abakhangele umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlela ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane zibini?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba bahambe ke baye khonale ngabe bayakumanyangwa ngabe bayedula ngabe bayenjenele loba lebone bani kutsho ukuthi into ofanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazimela hhayi ayisikho lokho kulandelwa usibo.
Yes, so siyabona sibili. Sayisizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabo Thekwane bedile izinto ezinjalo. Kuyabe kuvele kudilizelwani kunjalo? Kwenzelwani khonokho?
Ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshile phezu kwezihlahla, izikhuni, yonke into leyana ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolanga njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna. Kudotshwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi ha ingxenye ngokwakudala lokho?
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba ngamakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sigqegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhavinyana Ngwenya inyanga lodumo. Baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi ngiyabonga la mdumo.
Zulukanda basihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Wagcina masiwa
wawusenziwe.
Wawusenziwe mandu.
Ye, kwamanje ke sonke isikhathi sabajasi lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalonyaka nangu 2018 usehambile woza wena 2019 namhlanje sishaye zomculo sixoxa lo Thami Khumalo nguye lengoma edumayo kweZimbabwe ebizwa ngokuthi umusi wakhiwa ngothando. Yeyona lengoma ingishaye ngaphakathi singakahambi kuye wothi ngilishaye ngalengoma yakhe ngamafishane.
Muzi wakiwa ngothando. Oh, yeah, oh, yeah.
musha unobakwa nerudo oyere yere 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 yere
Tami Khumalo ingoma yakho yashisa mvuka baba ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo
yabonga mfowethu
umuzi wakhiwa ngothando awusitshele ngamafishane ngale ngoma
umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirecorde umnyaka ophelele 2017 kupheleni ka 2017 so ingoma ngayikhomboza ama iminyaka I think about 4 years ago just ngikhombozela ingoma ngangihlala bafo ngicula nje i-chorus umuzi wakhiwa ngothando awuyawuya kuthiwa ngenyeni ngisuke eJoburg ngisiza lapha ekhaya eZimbabwe ngithe ngifika seseboda khonaphansi abantu babehleli khonapha emodeni bekhuluma ukuthi hayi abantu abangumama benza kanje abantu besilisa benza kanje benza kanje omunye lomunye le elomqondo wakhe ayekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje ngaqasa ukubhala phansi but I failed ngishilo ukuthi ngiqedise amavesi lana but later on I had to sit down and then I analyzed that conversation that this was lying ingxoxo sabalayo and then the song came and then nothing about the verse how ke ngayirecorda ngithe sengirecordile yaphuma abantu bayithanda bayijabulela kakhulu and it has been a hit song lapho eZimbabwe so ingoma nje ethandwa ngabantu bendle
umnyaka lo Thami useyefikile emaphethweleni kukhona na okunye okuzalethulwa ngumnumzana uThami Khumalo
u2018 bafo ngisho ukuthi u2018 engakapheli sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando la inye futhi ngomuthwa ngingqambe esimaka engayirekhoda ngo-2017 la iyenza kahle impela bese kusithi mhla ka-15 December yena lo dlile then the concert iphume kahle kakhulu so lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo but 2019 nxa u-2019 ebuya nje bafawo-ke iy'ngoma sizazitshole eziningi zizabe zikhona kuma-platforms wonke ama-online stores so yeah
hayi Thami gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi iy'ngoma zakho zitholakala njani njalo awusihlabelele ngamafishane mani
alright iy'ngoma zami bazazithola ku-SoundCloud I think by next week ngizabe sengi-uploadile nje i-stuff sami and then they can also get my music you can just SMS me or send me an WhatsApp with 0776242 08 I can actually send the song and then you can pay through e-cash as well but listen to
Umuzi wakhiwa ngothando ay 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 musha unowakho nenuno uyere yere 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 Jesu mpisi kuyintoko unikhala muzi kakhela kahle mzi wakho uyithandi inkosi kazi yakho wekele ubheka bheka ba khethile khethile umesabe usipho kuzemba naphakade
Oh yes, oh yes, awuyishayile bhutomu wazi wayishaya yho yazi yaze ngishaya ngaphakathi
angibonge baba angibonge baba
mthwakazi omuhle ontanga limzwile umnumzana uThami Khumalo kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove abafisa ukungixhuma ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 asihlanganeni ngolwesibili bye bye
yeso ngaligqiba uhlelo lwethu namhlanje wathi sikhangele udaba abelikhokhela namhlanje odokotela abasathuthukayo badika basozi bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngugibs Dube.